manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro nyama 31 2020 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mamajors arikurwa nebazi reutano reMinistry of Health. Tingati mamajors akanaka ari kubatsira kuti chirwere chikwanise kunge chichidzikira nekuti mukaperekedza pasvondo ratabuda iri. Makeses edu ane kakuda kuratidza kuti pamwe akuda kutanga kuzodzika.
Uwandu wevanhu vari kubatwa neCOVID-19 munyika unoramba uchiderera zvishoma.
Tinovimba kuti gweta rahupo chimono nachiremba wake vachakwanisa kupa chikumbiro chekuti hopewo achimbidzike kuendeswa kuchipatara. Unoramba ariko kwete kuti arambe ari kumutorongo kuchikurupi.
Mutori wenhau Hopewo Chingono anonzi ave kurwara ari mujeri reChikurubhi Maximum Security Prison.
They are serious men on a mission. Vari serious business ravanga vafambira. Vakamira pagedhi pedu vakanga vakabloka gedhi hombe rinovhura garaji remotikari.
Dzimwe nhengo dzeMDC Alliance dzoenda muupoteri dzichiti dziri kutya kupambwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu chete ndovakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose. Pava nemazana matanhatu nevaviri kana kuti 602 vakavhenekwa uye hapana kana mumwe chete akafa. Vanhu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 ava vose havana nhoroondo yekumboshanya kunze kwenyika. Izvi zvavekureva kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi wasvika pazviuru zvitanhatu zvine mazana mana negumi nevaviri kana kuti 6414. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika huchiri pazana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 196. Vanhu vapora vanosvika zviuru zvishanu zvine makumi matanhatu nemumwe kana kuti 5061. Izvi zvinotevera kupora kwevanhu vashanu kuMashonaland East. Mukuzeya nezvemamiriro ezvinhu munyaya dzekurwisana neCOVID-19, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Edmore Jokwiro.
COVID-19 tiri kuona kuti chirwere cheCOVID-19 izvozvo tingati senyika tava inonzi community transmission. Community transmission inoreva iyo kuti chirwere chamunyika muno tane makeses anenge achinzi ari local, makeses evanhu vasina kumbobvira vafamba kubuda muno muZimbabwe. Pakatanga chirwere 20 March acharangarira pataiita zvirongwa zvataidhiskasa about COVID-19. Kainyanya kurerekera tichitarisa nyaya yevanhu vanga vachidzoka kubva kuZimbabwe kubva kuna South Africa, Botswana nedzimwe nyika. Nekuti chirwere cheCOVID-19 initially muZimbabwe chakauya nevanhu vanga vachifamba vabva kwachachiri nedzimwe nyika, atinoti maimported cases. But pari zvino Zimbabwe yasvika pastage yekuti ya community transmission, kureva kuti makeses mazhinji aakuitika 80% yemakeses ava local kana kuti ari kubva muno munyika yeZimbabwe. So izvozvo zvinoreva kuti kana chirwere chamustage yelocal transmission tinofanirwa kutowedzera kuita matanho ekudzivirira, nekuti chirwere chinenge chapese pese chiri mucommunity chiri kutenderera. Asi pane masainzi ari kutaridza kuti pada zvinogona kungofamba zvakanaka chirwere ichi mamajors arikurwa nebazi reutano reMinistry of Health. Tingati mamajors akanaka ari kubatsira kuti chirwere chikwanise kunge chichidzikira, nekuti mukaperekedza pasvondo ratabuda iri makesi zedu aneka kuda kuratidza kuti pamwe akuda kutanga kuzodzika.
Chii chingaitwe neveruzhinji kuti vasawanikwe vachibatwa nechirwere ichi?
Vanhu vakaramba vachingotevedza zvavari kudzidziswa, kugeza maoko, social distancing, kuminimiza kufamba, those things zvinenge zviri kubatsira zvakanyanyisa kuti chirwere ichi chikonteineke, makesi ari kuoneka aite mashoni. So ndingangoti chirwere cheCOVID-19 chavamo muno munyika, chichirimo, chine kakutaridza kekuti chinogona kunge chakuda kudzikira. Asi musoro ratapfuura iriri kuti taona kuti vanhu vari kufa nechirwere cheCOVID vawedzera zvakanyanyisa, kureva kuti tiri kufanira kuramba tichizvidzivirira, tichengetedze vakwegura vari mucommunity nevamwe vanenge vane zvimwe zvirwere, kuti chirwere cheCOVID chinonyanya kucomplicata mune vanhu vakwegura uye vanenge vane zvimwe zvirwere vanonzi macomorbidities pachirungu.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Edmo Jokwiro vari parunare kunyanga naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vafa vasvika zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe nemazana mashanu ane makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 29,589. Vapora vave kuda kusvika zviuru mazana mapfumbamwe zvine makumi manomwe nezvishanu kana kuti 975,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi maviri nemashanu kana kuti 25 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndoo muchine vanhu vari pamusoro mukubatwa nechirwere ichi pasi rose. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi masere nezvitatu kana kuti 183,000. Vafa pasi rose vadarika zviuru mazana masere zvine makumi mana nezvitanhatu kana kuti 846,000. Vapora vachidarika mamiriyoni gumi nematanhatu nezviuru mazana matanhatu kana kuti 16.6 million. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono, uyo ari muusungwa kujeri repamusorosoro rechikurubhi Maximum Security Prison, anonzi haasi kunzwa zvakanaka, izvo zvaita kuti magweta ake amhanyireko kunomuona. Rimwe remagweta aChingono vaDouglas Coltart veZimbabwe Lawyers for Human Rights vatoenda kuStudio 7 kuti mutori wenhau uyu haasi kunzwa zvakanaka, izvo zvaita kuti vashevedze chiremba wake kuti amuone nekukasika. Panguva yataenda pamhepo, vaColtart vanga vasati vatizivisa kuti chiremba ati chii chaizvo chiri kusimbirira Chingono. Asi mukuru wesangano remagweta iri, muzvari Roslyn Hans, vaudzawo Studio 7 kuti kunyanga hazvo magweta akaudzwa nachiremba havakwanisi kuzivisa veruzhinji zviri kubata Chingono kunze kwekunge iye mbune ava pamvumo yekutaura kuti anoda here kuti ruzhinji ruzive kuti ari kurwara nei. Chingono, uyo akasungwa mwedzi wapera muna Chikunguru, ari kupomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga. Chingono akasungwa pamwe chete nemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume, uye vese vari kunyimwa mukana wekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vakasungwawo mwedzi uno vachipomerwa mhosva imwe cheteyo, uye vanga vari mudare nhasi kuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo. Nyaya yavaSikala yanzi iri kuenderera mberi mangwana ichinzwika mudare. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZimbabwe Prisons and Correctional Services Superintendent Mayor Kanyezi, asi vakamboudza bepanhau reHerald kuti vaChingono vari kungobatwawo sezvinoitwa vasungwa vose vari mumajeri pasina kutyora kodzero dzavo. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDeva Mavhinga vanoti zvakakosha zvikuru kuti hurumende ipe mukana kuna Chingono wekuti amhanyiswe kuchipatara chaanoda kuti aonekwe navana mazvikokota nekukasika, sezvo mumajeri muine mukana wekuti vanhu vanotapurirana zvirwere. Ngatinzwei vachitsanangura.
Sesanganore Human Rights Watch tainge tatombotaura kare kuti nguva ino yedenda recovid-19 vasungwa vafanira kuti vachengetwe vari mukati mematorongo kana vasati vatongwa ngavatonge vachibva kumba nekuti zvirwere zvinowanda panenge pakawandisa vasungwa vari pamwe chete uyezve hapana zvikonzero zvekuti hopo chimoro ange achichengetwa ari muchitokisi. Nekudaro tinovimba kuti gweta rahopo chimono naachiremba wake vachakwanisa kupa chikumbiro chekuti hopo achimbidzike kuendeswa kuchipatara onorapwa ari iko kwete kuti arambe ari mutorongo kuchikurubhi.
Tinoona kuti kujeru vakwanisa kubvumidza kugweta rahopo nachiremba wake kuti vange vachikwanisa kuya kunomuona. Zvii zvamungataurawo padanho iroro panyaya dzekodzero dzevanhu?
Zvakakosha zvaitwa tinozvigamuchira kuti gweta rahopo chimono nachiremba vakwanisa kubvumidzwa kuti vamuone. Izvozvo ikodzero yemunhu wese anenge akasungwa ari muusungwa, asi chinokosha ndechekuti vachitora matanho anoenda mberi ekugadzira utano nekuchengetedza utano hwahopo chimono. Zvoreva kuti kana paine chikumbiro chekuti amhanyiswe kuchipatara ngatigamuchirwe nechimbi chimbi kwete kuti vapedze nguva, nekuti zvinokosha kuti apuwe zveutano zvakaringana zvepamusorosoro nenguva isipi.
Tiri kuonawo kuti chimono anyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kakwana kuita katatu, kunyange hazvo mangwana ari kutariswa kudzoka zvakare kudare. Zvii zvamungataura pamusoro pekuramba achinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso?
Tiri kuyeuchidza vematare edzimhosva kuti munhu wese anenge achipomerwa mhosva ane kodzero pasi pebumbiro remutemo reZimbabwe ra2018 kuti atendedzwe kuisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba. Ikodzero iyoyo iri mubumbiro remutemo, kureva kuti hurumende inofanira kuti iremekedze kodzero iyoyo kunze kwekunge paine zvimwe zvakakomba zvinotadzisa kuti hopo chimono atongwa achibva kumba. Asi iko zvino kuona kwedu kwachinoita hapana chinomutadzisa, nekuti munyore ane mukurumbira anozivikanwa paanogara. Uyezve iko zvino Zimbabwe yakavhara mabhodha ese nekuda kwecoronavhairasi, kwedenda recovid-19, kureva kuti haana kwaakakwanisa kuenda. Ngavamuregedze atongwe achibva kumba akagara zvakanaka, zvinoita kuti utano hwake hudzokedzane.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuita mhembe kweAfrica vadhiva Mavhinga vari parunhare kuBritain neStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Nhengo nomwe dzebato reMDC Alliance wedunhu remashanda rend West dzinosanganisira nhengo yeparamende amai konsili yachinanzvavana dzinoti dzatiza mudzimba zvichitevera kuda kupambwa kwadziri kuti dziri kuda kuitwa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nhengo izvi dzinoti dzakasvikirwa padzimba dzavo nemotokari chena yerudzi yedzinotakura veruzhinji yekombi pamwe nemotokari mbiri dzerudzi rweBenz dzisina kunyorwa. Kombi iyi inonzi yainge isina pekugarira kana kuti masits. Amai chinanzvavana vanoti ivo vainge vasiri pamba nguva yakasvika motokari idzi, asi mwana wavo uyo ane makore 14 akavadzivisa panhare mbozha, ivo ndokuzivisa dzimwe nhengo sezvo chiitiko chekupambwa chakamboitika kwavari mugore ra2008. Amai chinanzvavana vanoti upenyu hwavo huri panjodzi huru zvichitevera kubhakachirwa nevanhu vavasingazive ava.
Varume vanoratidza kuti ma state security, they are serious men on a mission. Vari serious business ravanga vafambira. Vakamira pagedhi pedu vakanga vakabloka gedhi hombe rinovhura garaji remotokari. Saka mukuzoona kuti mota dzese mukati hamuna, ndinoona ndopa vakaona kuti hatipo pamba apa. Saka havana kuzopinda nokupaza nokupinda mukati, asi vakaramba votenderera vachienda mumaactivists esemusangano wedu weMDC Alliance.
Vanotiwo vanhu ava vanonzi vakasvikovhara gedhi ravo nemotokari yavo, chiratidzo chekuti vaida kuvadzivirira pamba kuti vava pambe vachiti vave kutyira kudzokera kumba kwavo.
Pamba ndo chaiko kwavaida nokuti kana munhu achikublokera gedhi raunobuda naro nemota anga achivharira kuti usatiza. Kana ndisina kutiza uda kundidii uda kunditakura. So they wanted to abduct us. Asi iye zvinoiso lucky enough tanga tabuda kunoita basa redu reparliament. Right now tiri kudiwa kumatest ecovid ndozvatava tafambira pamba pacho hatipo zvedu asi panotyisa kudzoka tiyazva kuti tikadzoka hatipambiwe here uye kana tapambwa zvichanogumira kupi.
Imwe nhengo yeMDC Alliance yakasvikirwa pamba vaLloyd Tarumbwa vanoti varara muchikomo chiri pedyo neBhangeji mushure mekunge vatiza munguva dzenomwe manheru apfuura.
Zvino norara mufanipa gumusati zvipadhodho zvino ndava nemadzimai vanga ari kuzvoka tarara soizvo zvingokwa chii.
Sachigarawo MDC Alliance mudunhu reMashonaland West vaRalph Magunje vanoti utungamiriri hwebato ravo mudunhu hwave kugara hwakabatira hura maoko nekuda kwekuteverwa nevavengi vavasingazive.
MDC Alliance yemumash west tiri kushushikana nezviri kuitwa vatungamiriri vedu provincial leadership maMPs edu nemasenators edu kuti tiri kuteerwa nemastate security agents izvozvi mai chinanzva zvavana nezuro havana kutorara pamba vakatorara musango.
Uku wamuchevedzeri wemutauriri webato iri vaClifford Squatayo vanoti hurumende ZANUPF ndiyo yopa kuti munyika muite semaberekera ingwe.
Saka izvezvi ndichitaura kudai vanhu vekuBhangeti mamembers eparty yedu vari kurarama vari musango vatotiza dzimba dzavo kutya huku inodya mazai ayo.
Zvichakadaro vaJoseph Nguluve vakasvikirwa kumba kwavo nevanofungidzirwa kuti vasori vakasiya varova muzukuru wavo wemudzimai vave muhupotori kuSouth Africa. VaNguluve vanoti vari kuvhimwa nekuda kwekuti vari kufungidzirwa kuti vainge vari pakati pevanhu vaida kuratidzira musi wa31 Chikunguru. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Ncube kuti tinzwe nezvenyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudavirwa. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo riri kutonga reZANUPF vari kuramba nyaya yekuti munyika muri kutorwa kodzero dzevanhu vachiti vanopikisa vachipesvedzerwa nehurumende dzekunze ndivo vari kukonzera kusagadzikana munyika. Vanopikisa vanoti zvave kutoda mutongi Gava sezvo vave kuponderwa musaga sekitsi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijena.
Kota runona nezvemari muzvinafundo mupfili Ncube nhasi vaziisa kuti hurumende icharipa minda uye zvekurimisa zvakatorerwa varimi vose vainge vaine minda yakatorwa nechisimba nehurumende kunyange hurumende dzavo dzainge dziine zvibvumirano kana kuti bilateral agreements neZimbabwe. Izvi zvakaitika pakugoverwa patsva kweminda kubva kuvachena ichipiwa vatema kutanga muna 2000. VaNcube vataura mashoko aya kumahofisi ehurumende emunhu mutapa nhasi mushure mekuita musangano nevarimi vachena vakanyorerana nehurumende chibvumirano chinonzi Global Compensation Deed. Vatiwo hurumende iri kuda kuti nyika ikohwe pakuru nekudaro ichashanda nevarimi vachena ava kuti vape ruzivo kuvarimi vechitema. Vati vachena vachiri kurima vanyorese kuhurumende kuti zvavari kuita zvinge zviri pamutemo. VaNcube vatiwo varimi vanenge vabvuma kupiwa minwe minda nehurumende havazopiwi mari yemuripo. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende yeSudan nevamwe vanga vakaipandukira nhasi vanyorerana chibvumirano chakakosha zvikuru chekumisa hondo yanga yave nemakore 10 nemanomwe. Chibvumirano ichi chanyoreranwa munyika yakabatidzana neSudan yeSouth Sudan. Asi pachine zvimwe zvikwata zviviri zvakapandukira hurumende iyi zvitatu zvatenderana nechibvumirano ichi. Mashoko ari kubva kuJapan anoti mukuru wedare remakurukota rekuJapan vaYoshihide Suga vari kutarisirwa kuti vachaedza kuti vatore chigaro chakasiyiwa nemutungamiri wehurumende wenyika iyi vaShinzo Abe. vari kutarisirwa kuzivisa svondo rino kuti vari kuda kutungamira bato riri kutonga reLiberal Democratic Party. Vamwe vari kuda chigaro ichi vanosanganisira gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaShigeru Ishiba uye vaive gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFumio Kishida. Sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa musi wa14 Gunyana. VaAbhi ava nemakore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa vakasiya basa vachiti utano hwavo hauna kumira zvakanaka. Gavhuna vekuOregon muAmerica amai Kate Brown vari kukurudzira vatungamiri vedunhu iri kuti vaite misoro pamwe chete kuedza kupedza kuratidzira kuri kuitwa muPortland. Vari kuratidzira ndeve Black Lives Matter vave kupikiswa nevamwe vari kuzviti Patriot Prayer vanobva kuWashington State. Pave nekukandirana makobvu nematete pakati pebato remaDemocrats riri kutungamira kuPortland uye bato remaRepublicans remutungamiri wenyika waDonald Trump kuti ndiani ari kukonzera mhirizhonga mudhorobha iri. Panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano munyika, chimwe chirongwa chiri kutungamirwa nesangano reWorld Health Organization chiri kubatsira kuunza pundutso kumadzimai ekumaNicaland. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Amai Patience Mashatini, mudzimai ane makore makumi matatu nemasere uye vachigara mubhukure kwamuchaendepi kumaruwa ekwamundanda pasi pashe mapungu ana kuchipinge. Amai Mashatini vaive nemusha wavo wakanaka asi nemumwe wevanhu vakawanda vemunzvimbo iyi vane misha yakaparadzwa nedutu mupengo recyclone Idai gore rakapera. Kunyange hazvo paive nenguva inopfuura gore izvi zvaitika, vanoti nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu munyika havasati vakwanisa kugadzirisa musha wavo zvizere.
Tanga tine imba yanga iri kumudzasi yanga ine 2 rooms yakadestroya necyclone idai zvekuti haitoiti kuti iripewa. Iri kumusoro yanga iri yezvidhinha yanga ine 3 months yapera kuakwa. Mukaiona yaane 2 mapattern pairi kuti iri kungogadzirisa gadzisa pashoma zvinoenderana nekuomba shoma patinoona kuri kuda kuti tione pekugara. Saka mbari zvinezvi hatina musha wakanasa kukwana kana kuti musha watinogutsikana ndiona kuti tigare nemhuri.
Amai Mashatino anobatsira murume wavo kuriritira mhuri nekuita mabasa epamusha akasiyana siyana kusanganisira kurima. Asi vanoti kubva pakaitika dutu mupengo Idai utano hwavo hauna kuzomira zvakanaka, vachitizve vaitadza kuenda kuchipatara kunoona chiremba nekuda kwekushaya mari. Amai Mashatini ndemumwe wevanhu vekwamundanda vakakwanisa kuonekwa nachiremba pachena munguva pfupi yapfuura pasi pechirongwa chinotungamirwa nesangano reWorld Health Organization cheZimbabwe Idai Recovery Project, icho chinobatsira kuendesa madhokotera navana mukoti kuti vanoona vanhu munharaunda dzavanogara. Mumwe mugari wekwamundanda Muzvare Yuli Moyo vakakwanisa kubatsirwawo pasi pechirongwa chekuunza utano kuvanhu ichi. Muzvare Moyo vanoti vange vavewo nenguva vasinganzwe zvakanaka asi vasingakwanisi kuenda kuchipatara nekuda kwekushayiwa mari yekufambisa.
Ndanga ndatowa nenguva ndichirwara asi ndisingakwanisi kuenda kunoona chiremba nekuti mari zvinhu zvakaoma, saka ndisingakwanisi kana kuenda ikoko asi kuburikidza nachiremba namukoti wavo yakunoko noti nyasha dzaMwari dzatawanirwa mukati menzvimbo ino.
Chipatara chikuru chiri pedyo nekwamundanda ndechemount Selinda Hospital, icho chinoye makiromita anopfuura makumi maviri kubva munzvimbo iyi. Kwenzi Clinic ndiyo inoshandiswa nevanhu vakawanda vemunharaunda, asi sezvinowanzokuitika muzvipatara nemakirinika emunyika kunyanya ekumaruwa, pakirinika apa panowanzoshayikwa mishonga sezvakatsanangurwa naDavid Makuyana, mumwe mugari wemunzvimbo iyi. VaMakuyana vanoti vave nenguva inopfuura gore vachinzwa nzeve nemazino uye vakakwanisawo kubatsirwa pasi pechirongwa ichi.
Pandaimboenda pakiriniki yedu iri padhuze taingoendepo tichibatsirwa, asi nenyaya yekuti mishonga dziri kungonetswa mazuva muchipatara tainga tachikarifeiwa kuna dokta kunova kuchipinge kunoda 45 kilometers kuendepo. Ranga tichingoerengera nekutsvaga masende acho because kunodiwa maconsultation fees nezvekuzobhadhara. Saka pandangozwa kuti achiremba vachauya vachizo basira ndafara kuti ndangaonaiswa mukana wekundoona chiremba.
Gwaro reZimbabwe Vulnerable Assessment Committee ZIMVAC rakaburitswa muna kukadzi wegore rino iro rinonzi Food and Nutrition Security Update rinoti zvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana zvevanhu vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS munyika zvinosiya chirongwa cheantiretroviral therapy nekuda kwekushaya mari yekufambisa kuenda kunotora mishonga iyi kuzvipatara kana makiriniki. Havanofanirwa kuwana mishonga iyi. kushaya mari yekuenda kuzvipatara idambudziko rakatarisana nevanhu vakawanda munyika. Mukuru wechirongwa cheZEP kuchipinge Dr. Nyasha Musia vanoti chirongwa chakadai chinorerutsira veruzhinji vanoshaya.
Tikuedza kuda kubatsira vanhu vakabatikana kuti vakwanise kusvika kuzvipatara.
Mushandi musangano reWHO Muzvare Noria Pasi vanoti chirongwa ichi chinodzidzisa vanoshanda mune zveutano nezvechirwere cheCovid vozodzidzisa veruzhinji.
Tinodzidzisa vashandi vedu isu pamwe chete neveushandi vehurumende. Tinovadzidzisa yatinoti infection prevention and control. Kuzvidzivirira ivo pachavo vasabatwa neCovid uye ivo vasapa Covid kune vanhu vavanoshanda navo. Uye vanodzidziswawo inonzi case management kuti kana vachinge vasangana nevanenge vachirwara nechirwere ichi vanovarapa sei.
Chirongwa chezveutano ichi chakatangwa muna kukadzi wegore rino nerubatsiro rwemari yekuAmerica inosvika miriyoni imwe chete yakabva kuWorld Bank uye chiri kuitwa kuchipinge nekuchimanimani. Chirongwa ichi chiri kusiya vanhu vakawanda vachinyemwerera nemufaro sezvo chiri kuvabatsira munguva yavanenge vasingakwanisi kuzvibatsira nepamusana pekuoma kwakaita zvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nedzeutano. Ndakamirira Studio 7 pamundanda Primary School kuchipinge, ndini Kudzanai Musengi.
Munhau dzemitambo, zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune vatambi vemuZimbabwe vari kuSouth Africa sezvo zvikwata zvavo zvenhabvu zvatarisana nekubuda muABSA Premiership. Kwasara mitambo miviri chete kuti mwaka upetwe. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zvikwata zviri kutatarika zvinoti Polokwane City, Black Leopards, Baroka neAmaZulu. Ezve zvikaitika, vatambi ava vanofanira kutsvaga rimwe basa nechimbi chimbi kana kuzvipira kuenda kuNational First Division nekuti kudzoka kumba hakukomborere. Polokwane City iyo inotambirwa naGeorge Chigova, Carlton Machumba naWalter Musona yakawira pasi pasi pegungano reABSA Premiership yaita mangange 0-0 neBloemfontein Celtic neZuro. Polokwane City ine mapoints 25 ichiteverwa neBlack Leopards iyo ine mapoints 26. Vamwe vatambi vari muhondo yekuti varambe vari muPSL ndiElvis Chipezeze weBaroka pamwe naTalent yawapiwa Ovid Karuru naButhulezwe Mube veAmaZulu. AmaZulu neBaroka dzakaenzana pamapoints anova 26, asi dzinokwanisa kudarikwa nePolokwane neLeopards mumitambo miviri yasara. Baroka yakambozvirerutsira neZuro apo yakaita zvaive zvisingatarisirwe nekurova Mamelodi Sundowns 1-0. Chipezeze haana kutamba mumutambo uyu nemhaka yemakadhi ake akawandisa. Mucheveri wechikwata cheHarare City vachatenda Mpariwa vanoti vatambi ava vanofanira kurwira basa ravo nekuti upenyu muZimbabwe hwakaoma.
Vatongoramba variko vatsvagi mabasa yavariko vachitamba bhoreko bhozi avakadzoka kuno kuzvinhu zvakaoma muZimbabwe zvakaoma bhozi kuno kakutomborina kana mari ngavaramba vachitamba ikoko kuJose kwavariko.
Golden Arrows iyo inotambirwa naNox Mtizwa, Jani Piri naDivine Lunga yapunyuka murutsa kunyange yazvo yakarohwa 4-1 neCape Town City. Mutizwa uyo akanwisa chibodzwa cheArrows asiwa nechibodzwa chimwe chete naGabadino Mango weOrlando Pirates uyo ari kutungamira pazvibodzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kusanganikwa nazvo mukurwisana nedenda reCovid-19. Tiri kutarisawo nyaya yegukura hundi nenyaya yekodzero dzevanhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@uvnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.uvshona.com. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 31 kuNcwabakazi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha abantu asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe njalo emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamajume edlula amabili lanhlanu 25.2 million.
Loku kutshengisa ukuncindezela kakhulu ukuthi nxa abadala laba lingavumelani kumbe ukhulumela okungahambelani labo baza kuhlukumeza kwenzeke konke abakufunayo ububi bonke kwenzeke lokhu phakathi.
Amagqwetha entatheli izindaba uHopewell Chingono olokhe evalelwe eChikurubi athi usegula.
Ingaphakathi yami iyazi ukubana ngimsulwa njalo naye uTawanda uyakwazi ukuthi ngimsulwa.
Ibandla leMDC Alliance selimise uNkosazana Tendai Masocha ukuba ngumgcinisihlalo ohlangothi lwabesifazana kobulawayo phezu kokuthunjwa kukaMujahid. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6412 abantu asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Asebebulewe ilumkhuhlane bangamakhulu phose amabili 196. Kuthi asebesindile bazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5061. Emazweni asezwekazi le-Afrika asebebanjwele umkhuhlane sebephezu kwesigidi 1,245,230. Asebefile bona bazinkulungwane ezingamachumi phose amathathu 29,589. Abe kolishi le John Hopkins University bathi emhlabeni jikelele asebebanjwele umkhuhlane sebeyizigidi ezingamachumi edlula amabili lanhlanu 25.2 million. Kuthi asebefile bona sebephose bafike kusigidi 846,961. Amagqwetha entatheli izindaba uHopewell Chingono yena osedlulise inyanga evalelwe ejele leChikurubi njalo esiyalelwe kathathu ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail athi uChingono usegula ngakho athi kumele elatshe ngesiphangiphangi. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Elinye lamagqwetha kaChingono umnumzana Doug Coulthard ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi umethekelele eChikurubi ngemva kokuba enze isicelo sesiphangiphangi ukuthi ufuna ukubonana lamagqwetha akhe. UCoulthard ufakaza ukuba ngempela akezwa kuhle uChingono njalo besalindele ukucetshiswa ngudokotela wakhe ukuthi kuthathwe manyathelo bani. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kulusizi okwenzakala kuHopewell Chingono labanye abagoqela umkhokheli weTransform Zimbabwe onguye njalo umgcinisi hlalo we 31st July movement umnumzana Jacob Ngaruvume labanye abalokhe beyalelwa izicelo zokuhlawulela isibambiso sebail.
Lokhu kutshengisa ukuncindezela kakhulu ukuthi nxa abadala laba lingavumelani kumbe ukhulumela okungahambelani labo baza kuhlukumeza kwenzeke konke abakufunayo ububi bonke kwenzeke lokhu phakathi njalo kuyindlela yokwethusela ngulo nalowo ozafuna ukuphikisa uhulumende.
Uchingono ungarivume lomsekeli womgcinisihlalo ebandleni le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala betheswa nguhulumende umlandu wokutshetshezela uZulu ukuba atshengisele ngodlakela uhlelo olwaluqoqwe ukwenziwa mhlaka 31 Ntulikazi ngenjongo yokufuna ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umqondisi wenhlanganiso yezokholo eyeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya uthi okukhulunywa ngombuso okhona akusilo cala ngoba kukhona lasembhalweni ukuthi ababusayo batshelwe ngamaphutha abo.
I can say this anywhere before anybody. God.
Lokhu ngiyakutho yiloba ngingaphi njalo kungelani lokuthi ngiphambi kukabani. UNkulunkulu nguye oguqula umbuso. Ngeke likhangele umbhalo kugwalo lukaDaniel. UDaniel isahluko sesibili kuvesi ka-21 uyatsho ukuba uNkulunkulu uyawasusa amakhosi ezikhundleni zabo lapho sesifikile isikhathi sokuba basuswe. Enguye njalo owabeka kulezi zikhundla uyayiguqula imibuso. Angithi singaze savuma ukwethuselwa ke ngale ndawa yokususwa lokubekwa kwemibuso luhlelo lukaNkulunkulu lolo. Ukubona ukuthi amakhosi ayabekwa ezikhundleni ngezikhathi ezifaneleyo aphinde asuswe njalo.
To ensure kings are put in place in specific seasons and removed as well. Now,
ukhangelelwe ukuphindela emthethwandaba ngolwesithathu uChingono ukuze kuhlaziywe udaba lwesikhalazo sakhe sokuthi aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili. Olunye udaba obemela iKhuwatsana East edale lephalamende osewaxotshwayo umnumzana Charlton Wende owe-MDC Alliance utshelwe ukuba abuyisele incwadi yakhe yohambisa yohlobo lwe-diplomatic passport aphiwe leyo ayelayo esetshenziswa ngumuntu wonke. Encwadini elotshelwe uWende ngumabhalane omkhulu wedala lephalamende umnumzana Kennedy Chokuda uthi lokhu kwenziwa ngesizathu sokuba engaselilunga ledale njengoba waxotshwa ngaphansi kweziqondiso zomkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe bayalisola lelinyathelo eselithathwa lidale lephalamende okusekelwe ngesinye isakhamuzi seHarare umnumzana Collins Ncube.
Engizibuza khona ukuthi kungabe kuyinto inese esemqoka yini kathesi masikhangisana le parliament i-business ye-parliament. Akulabo inkinga ukuthi bebathi beletha ama-diplomatic passports kodwa yindaba ebayikhontesta labo emthethwandaba ukuthi kungathi kuyisikhathi se-lockdown kukunje amabhoda lawo evaliwe kube busy abantu bethathelwa ama-diplomatic passport.
Encwadini yakhe uChokuda ayilobele uWende phezu kwalolu daba ukubeke sobala ukuba leli nyathelo lithathwa nje kulandelwa okwavunyelanwa ngompandula nyakenye lapho umongameli Emmerson Mnangagwa athi kumele amalunga edale lephalamende batholiswe ama-diplomatic passports azosetshenziswa kuphela ngesikhathi bengamalunga alelo dale. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMelvis Gama.
Olwela amalungelo oluntu obalekele kwele South Africa kumaviki asanda kwedlula umnumzana Mzaca Ngulube kanye lomzukulu wakhe oke wathunja watshaywa eZimbabwe uNkosazana Noxolo Maphosa. Bathi sebehlukuluzwa njalo ngabantu abathi ngamalunga ezanu-PF kumbe abasebenzela uhulumende khonale kwele South Africa. UMaphosa wathunja ngabantu ababedinga umalumakhe uNgulube kunyanga edluleyo bamhlukuluza kakubi okwabangela ukuthi ababili laba babaleke baye kwele South Africa. Kodwa uNgulube uthi sokulabantu abacabangela ukuthi ngabeZANU-PF asebetshona bebalandela khonale eSouth Africa. UNgulube utshele iStudio 7 ukuthi kumalanga asanda kwedlula balandelwe ngenye imota ngemva kokuchothoza umbuso weZANU-PF emsakazweni we-SABC okwabangela ukuthi babaleke bayephephela emapholiseni.
ESouth Africa ngilandelwe ngenxa yokuthi vele abantu bezanu bagcwele indawo yonke kubo okunye basebenzisa ama-IP ifoni yamadayisezezibabeeabesebedinga ilocation balandele zagijima sana sibi kakhulu ngemota ngaze ngathula ukucatsha emapholiseni yani Jubo Station.
Lilutholile yini usizo emapholiseni?
Sitholile usizo olwe escorts emapholiseni, yamapholisa ahlomileyo sesiya lapha endaweni siya khona ukucatshe khona. Njalo loku thikibe indaba emapholiseni baphezu kophenyo lokuthi bachwayisise babone ukuthi ama-cameras le imoto efortune eyayisigijimisa ama-number plate ayo ami njani ukuze badinge umnikazi wayo omunye wayehamba eyigijimisa.
Kuyini ongathanda ukuthi abantu babekwazi ngesimo okiso kanye lonoxolo?
Engakutsho njengoba labona kusukela mhlaka 29 bekwatule nje kimi ngingekho besethusela abantwana kwalandela mhlaka 8 ku-Agasti ethumbu noxolo kutshengisele esobala ukuthi laba amadoda namadoda angahlele njalo angadlaliyo. Engakutsho ukuthi abantu bananzelele kakhulu ukuthi iZANU-PF isikhathi esikiso isisesikhathi sokuthi ayisancenge sibulala abantu sifidla abantu njengoba nivelisile sikhathi sekugurawundi kokelwa ngumnanga khona lowo obusayo. Ithemba esinalo sinalo government yeSouth Africa lamapholisi bazaphelisa lolu daba luphume egcekeni bobe yibo abazasincedisa esingathi i-protection sikhona lapo ngoba nxa kuyona iyabe isedlulile abantu bebona indlela abantu abahlukuzwa ngayo noxolo umuntu wesintwana indlela ahlukuzwa ngayo iZANU-PF abantu bazagcina bejikela ekwezabo izandla ngoba lokhu kutshengisa ukuthi lathi singabantu siyahlonipha umthetho but nxa umthetho ungasasiprojekthanga abantu bazakwazi ukuthi bayenze khona lokhu okwenziwa izikhiwi ngoba umzaxa angabathulareta kodwa abanye abantu bagcine sebesenza lokhu abakwenzayo bona bezanu-PF ukuthi bayabulala abantu bayenzani yinto ezabakhona kodwa into engayitsho ebantu ukuthi abantu balimuke kakhulu ngoba iZANU-PF kathesi isibulala into esiswele usebeswele ukuthi bengenzani sebefikele komkhonomi njalo sosikhathi sokuthi babone ukuthi into engcono kiwe ukuthi babulale kathi sesikhona siphephile. Ngiyabonga isapoti yenu bonke bantu bakithi elisicetisa ngayo sibanika senzele ngokumzabalazo ongomuntu wokuthi silungise ilizwe lethu ilizwe ngelethu sonke eleZimbabwe ukuthi ukuthi sonke sifisa ukuthi abantu
umnumzana Mzaxa Ngulube ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxe njalo lomgcini sihlalo webandla leZANU-PF eSouth Africa umnumzana Kennedy Mandaza, yena olandule ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo ahlukuluza uNgulubelo noxolo. UMandaza uthi ababili laba kumele basebenze lamapholisa ukuze kubotshwe abahlukuluzi babo.
While we empathize and sympathize with the two activists that you referred to, we are really disturbed as ZANU-PF of the allegations that are leveled against members of our party that reside in South Africa. We must hasten to say that we have no reason and time to follow them or any other person for that matter.
Lanxa silusizi kakhulu ngokwenzakala kwababili laba, kuyasikhathaza njengeZANU-PF ukuthi bathi amalunga ethu yiwo abalandelayo. Okumele ngiphange ngikusho ukuthi asilasizathu kumbe isikhathi sokuthi sitshone silandelana labantu. Amalunga ethu alapha eSouth Africa aphatheke ngokuphandela izimuli zawo njengaye wonke umuntu, hathi ukutshona egijimisana eZimbabwe. Ngakho siyakulandula ukuthi ababili laba bayalandelwa ngamalunga eZANU-PF. Silethemba bazosebenza lamapholisa eSouth Africa ukuze kubotshwe labo abathi bayabalandela.
Because it is also in our interest as ZANU-PF that we have answers to these acts that dent the image of our party as well as that of our country.
UMnumzana Kennedy Mandaza ngumgcini sihlalo webandla leZANU-PF kwele South Africa. Abesifazana kubandla leMDC Alliance kobulawayo uNkosazana Tendai Masocha uthi uzizwa ehlukumezekile kakhulu ngabantu abacabangela ukuthi waba lesandla ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mujehiwa. iMDC Alliance imise umasocha umsebenzi owesikhatshana uMuchehiwa uthi ngesikhathi ethunjwa wayelo masocha emoteni yena athi wayethwele amaphetshana ayelotshwe ukuthi iZANU-PF kumele isuke embusweni. Lokhu kwenze abanye banakanela ukuthi uNkosazana Masotsha engaba wayesebenza labathumbi bakaMuchehiwa ngoba besithi kungani yena engabotshwanga. Kodwa uMasotsha uthi laye wabotshwa kepha waphanga wakhululwa. Uthi njalo ngemva kokukhululwa wathunjwa ngabantu angabaziyo bayamtshaya bamhlukuluza kakubi. UMasotsha utshele iStudio 7 ukuthi akalasandla kudaba lukaMuchehiwa njalo uthi indlela aphathwa ngayo ngalolu daba isimdabule inhliziyo ngoba laye ungumuntu owahlukuluzwayo.
Engakutsho ebantwini abacabangelayo ukuthi ngabe ngaphatheka ekuthunjeni kukaThawanda Muchehiwa ngithi hayi bavunyelwe, umuntu wonke uvunyelwe ucabanga ngendlela acabangela ngayo, kodwa mina engikwaziyo ukuthi ingaphakathi yami iyazi ukubana ngimsulwa, njalo laye uThawanda uyakwazi ukuthi ngimsulwa. Deep down in his heart uyakwazi ukuthi ngendlela abesisebenza ngayo. Azane lo Thawanda kwamalanga amathathu sisenza iproject esasiyenza sifisa ukuthi iphumelele. Akula ucabangela nesibe lakho ngaphandle kwesihlakalo sona sesisehleleyo esisenza abantu becabangile khona lokhu ngoba isonke isikhathi isitha vele singena ngomkenke. So into enginanzelelayo ukuthi kube lezitha ezihlezi asebenzisa leli ithuba izayenza amaqhinga azo ukuthi zibambanise udaba lwami lezimpi esiyabe sivele silazo, njengoba uyazi ukuthi indlu lendlu iyabe ilakho kuyabe kukhona ukulwisana kwalokhu lalokhyana. You know kujwayelekile kukhona kwezembangazwe ukuthi liyabe lindawonye kodwa kube lalokhu lalokhyana eliyabe lingani alizwanani khona. So kuba labantu abanjalo those who take opportunity ngama cases anje. Kodwa ngithi ebantwini abakholelwa kimi la kunkokhelo yami ukuthi they must remain resolute and focused. Mina ngilacala engalenzayo, njalo it's only the truth that shall set me free.
UThawanda uthi wahlukuluzwa ngendlela embi kakhulu, watshaywa lalamhlanje izinso zakhe lokhu zingasebenzi kuhle. Wena uthi wahlukuluzwa lawe, wahlukuluzwa ngayiphi indlela?
Abantu abangihlukuluzayo mne wethu banjaya kakhulu sibili, okungawayenza umzimba wami wangaphathekanga kahle. Ingatshaywa endaweni ezinjengaphansi kwenyawo, ezihlalweni no lemzimbeni nje uhlukuluzeka. Bangihlukuluza sibili ngendlela yokuthi lakathesi even psychologically angathi come together le kwini okwakusenzakalo, njalo kwakungani ngibisenzwa khona kuyana ababengenza khona. Kodwa hayi vele kupolitics lokho esikwenzayo sebe sikukhangela ukuthi kwelinye ilanga kuzafika, njengoba ngikubona kusenzakala kwabanye kulinanga kuzafika kimi. Yikho lokhu lami kwangihlela, but I'm still traumatized, I'm still trying to heal kulokhu engahlangana nakho. Kodwa bese ngiphinda ngisithi I'm now a victim who's being victimized. Kodwa hayi ngithi hayi kuvele kunjalo empini, kodwa ngizanqoba kuphela.
UNkosazana Tendai Masotsha ngosemiswe libandla leMDC Alliance ukuba ngumgcinisihlalo walo wabesifazana kobulawayo. KuLivetalk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Ke singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hobe. Selisondela kwaba yizigidi eziyisithupha abantu asebefunyenywe bele COVID-19 kwele Melika. Lokhu leli gciwane laqhamuka liqalele kwele China ekuqaleni kwalonyaka. Abasekela amapholisa edolobheni leKenosha esigabeni seWisconsin khonapha eMelika babuthane izolo maduzane lalabo abatshekisela besola ucuku lwamapholisa ekudutshulweni lokubulawa konsundu uJacob Blake ngemva kokuvalwa kwele South Africa emizameni yokuvimba ukumemetheka kwe COVID-19, lelo lizwe seliqalile ukuyekethisa iziqondiso ze lockdown ngokuvumela ukuvulwa kwamahotela. Lelo lizwe lithi njengoba imingcele yamazwe amaningi ivaliwe, bathatha inyathelo lokuvula amahotela ukuze kuthuthukisa umsebenzi wokwethekelela kwelizwe izalane zalelo lizwe. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hove.
Abaphilale simo se-albinism bathi impilo yabo isisengozini ngoba bebhekane lodubo lokukhonjwa ngeminwe ikakhulu ngabantwana bemalokitshini eHarare abatshelelwa eceleni ngabazali babo besithi bona yibo abaletha umkhuhlane we-COVID-19. Kubika intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Inhlanganiso emela abale-albinism, Alive Albinism Initiative, bathi bakhathazekile ngomkhuba omubi osuvela kuZulu wokubakhangelela ngelihlo lenzondo ngalesi sikhathi sokuqhamuka kwe-coronavirus besethiswa umlando wokuthwala lesi sifo. UNkosazana Kwenlisa Mushonga wale inhlanganiso uthi ngesikhathi bevele bethwele labo nzima ngokungenelisi ukusebenza bevalelwe ezindlini nge-lockdown ekhona elizweni bengenelisi ukuzisebenzela ukuze bathole imali yokuzinakekela sebengezelelwe indubo zabo ngabantu ababakhomba ngeminwe lapho abahamba khona besithi babangena i-COVID-19.
In Africa, it's happening in Kenya, Zambia, and even in Zimbabwe, it's happened to me where people are now saying,
sibona ukuthi sokulekulithi entsha e-Afrika ikakhulu kumazwe e-Kenya, Zambia, ngitsho lakhonapha eZimbabwe, lapho abantu asebesithi abantu abale-albinism yibo abathwala leli gciwana le-coronavirus kumbe ukuthi bayi-COVID-19 ngokwayo.
Uqhubeke ethi kumele abantu batholiswe ulwazi olujulileyo ngezifo ezitshiyeneyo njalo babe lozwelo kwabanye abantu abangabe bekusimo esitshiyenele sabo. Sikhuluma kanje uthi abantu abaphila le-albinism bathole nzima njengabo bonke abantu elizweni asebephila ebunzimeni beziqondiso ze-lockdown ngoba iningi labo liphila ngokuziphandela okungasavunyezwa okwamanje okubathiya bengetholike le mali lenzuzo ezwayo yokuzithengela abakudingayo empilweni okunjengamafutha okuvikela ijwabu labo elihlaselwa lilanga kalula ama-sunscreen lotions. Khona nje ukuthi bazame ukungena edolobheni besiyathenga imithi enzikini yalelo dolobha uthi lokho bebhekana lodubo njalo lokusebenzisa imithi yama-sanitizer engahambelani lejwabu labanye babo. UMnumzana Abraham Mateta oligqethelele lwamalungelo abakhubazekileyo uthi lokhu kuphazamisa hatshi abale-albinism bodwa kodwa labantu abangaboniyo abaphila ngokuthengisa lokucela emigoqweni.
Abantu abangaboniyo behamba kwesinye isikhathi bayabedinga ukuthi bancediswe ukuchapha imigwaqo njengoba imigwaqo yethu ayichapheki nxa ungela muntu ongawuncedisa. Ukuze bancedakale kutsho ukuthi kuyakumele babambane izandlela labo ababancedisayo.
Uthi noma nje umthetho welizwe we-constitution usithi abakhubazekileyo bengabobandlululwa, i-lockdown yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 isuke yaba yinkinga enkulu ngoba sebebulawa yindlala behlezi emakhaya kungela ophathisayo.
I-lockdown leyi ibuye kubi ngoba abantu abakhubazekileyo abacatshangayo, akula muntu abacabangileyo kuma-statutory instrument lawo.
Abalesimo se-albinism bebevele bengabantu abahleli behlukuluzwa bebulawa, ngezinye zezikhathi belinyazwa loba ukubulalelwa izitho zabo zomzimba. Kwaba lenkolo yokuthi ziyelapha igciwane lengculaza ele-HIV khona kungasiqiniso. Imizamo yokuthola icele likahulumende kulolu daba isaphumelelanga ngoba ugatsha oluqhuba lomsebenzi lungasemukulanga incingo zalo. Kodwa uhulumende ubikwa eseke wanikeza imali efika ku-$300 kwabakhubazekileyo ngesikhathi se-COVID-19 ukuze bephathiseke. EleZimbabwe liphakathi kwe-lockdown eyalisa abantu ukuhamba-hamba mahlayana, uhulumende ethi kabahlale ezindlini abantu ukuba bevikeleke kwisifo se-COVID-19 esilokhe sihlasela ilizwe ngamandla okubonakala ngokuqansa kwenani labantu abatholakala belalo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe. Direct from Washington, the voice.
Langa izanosi zomkhathi zisithi lonyaka kulakho ukuba lezulu elaneleyo eZimbabwe abalimi abanengi eMandebeleni sebeveze ukukhathazeka ngokudula kwenhlanyelo lemfundiso khona okuthengiswa ngedola leMelika kubika uAnastasia Ndlovu.
Ingcishi ezibona ngezomomo womkhathi zithi lonyaka izulu liyathembisa ukuba lingana kuhle kodwa abalimi sebedaniswa intengo yenhlanyelo ebiza intengo ephezulu. Amavinkili athengisa okokulimisa abiza amachumi amathathu lanhlanu amadola eMelika, i-$35 umgodla wamakilogram alichumi i-10 kg, kuthi ngedola leZimbabwe ibiza inkulungwane ezintathu i-10 kg yomumbu. Umvundiso lamazambane akukatholakali okugoqela lenhlanyelo yamabele amancane. Umlimi umnumzana Maluba Mhlaba uthi okwalonyaka kuphambili ukuqansa kwentengo yenhlanyelo.
Lesimanga esikhulu kakhulu ngendaba leyo ukuthi inhlanyelo ikhwelile iye ku-$35. Ngambe nxa inhlanyelo izathengiswa nge-$35 per 10 kg, ngubani ozayithenga?
Omunye njalo umlimi wenkayi umnumzana Muhle Masuku uvumelane lomaluba ethi kunje abala la mali yokuthi balime lonyaka ngoba bengenelisanga ukuthengisa isivuno sanyakenye.
Abalimi bazathola nzima kulo umnyaka ngoba sokuleminyaka emibili bengenelisanga ukuba lenzuzo emasimini, kusitsho ukuthi gabalayo imali esesikhwameni. Enye into ezima kakhulu ngeyokuthi baselwe izinkomo iminyaka emibili edlulileyo, abalakho abangakuthengisa.
Umcebisi kwezemikhankaso enhlanganisweni yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi ukudula kwenhlanyelo kuzakwenza kube nzima ukulima.
Ukudula kwenhlanyelo kusho khona ukuthi abantu lonyaka soze balime ngendlela efaneleyo. Lanxa izulu lingana bazalima indawo ezincane, abaningi vele bangenelisi ukuthi balime. Kusho khona ukuthi silinde indlala enkulu kumnyaka ozayo uma ngoyiza laleziko. Kuyadingeka ukuthi uhulumende aphangise ayingenele le ndaba kufinyelele inhlanyelo echiphileyo ebantwini.
Qondisi wabalimisi eMathebeleland North ngaphansi kogatsha lwezokulima umnumzana Dumisani Nyoni uthi abalimi uhulumende uzaqhubeka ngohlelo lwakhe lokubatholisa inhlanyelo lomvundiso olwentwasa kulabo asebechaye amagodi kagatshopo, kusiya ngokuthi umlimi ulamagodi ayisibanga esinganani.
Asimeni ngokuyathenga inhlanyelo eqotho ukuze sizuze isivuno esiqotho. Uhulumende laye uzancedisa ngenhlanyelo, kodwa inhlanyelo yalonyaka lomvundiso wakhona kuqonda kubalimi abalandele izifundo zokulima esikuthi ngokwentwasa ifumvutsa kumbe lokho esikuthi ngugatshompo.
Kuminyaka emibili emithathu edluleyo ilizwe belibhekane lendlala ngoba izulu belingani kuhle, okuthiye iningi lisebunzimeni kuthi izifuyo lazo zicuba zingela madlelo lamanzi. Kunje abalimi abaningi sebeqalile ukulungiselela ukulimela umnyaka ka-2020 kusiya ku-2021, yikho sebehle bakhalaza kuseselesikhathi uhulumende lakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi bonke baphathise. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6412 abantu asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe, kuthi asebefile sebengu-196. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Ngontunga Milinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.